manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu zvita 8/2017 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau vanosiya basa. Komiti yeparamende inoona nezvemutemo inopedza kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro peElectoral Amendment Bill vagari vemuHarare vachiti vanoda kuti mutemo wezvesarudzo ugadzirwe wese patsva. Nyanzvi dzokurudzira kuti muZimbabwe muumbwe hurumende yemubatanidzwa wemapato nemasangano akazvimirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau vasiya basa. Izvi zvatsigirwa negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vaudza Studio 7 kuti ndo zviripo. Mutoro wedu nhau Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
Imwe nengo yekomisheni yeZEC yaramba kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti amai Makarau vakanyorera nengo dzese dziri mukomisheni yavo nezuro manheru pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vave kusiya basa. Nengo iyi yati amai Makarau havana kutaura zvikonzero asi vanonzi vakatoti havachatodi kuve nechekuita nezvekufambiswa kwesarudzo. Tatadza kubata amai Makarau kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Bepanhau reZimbabwe Independent rabuditsawo nyaya ine chekuita nekusiya basa kwamai Makarau. Zvichakadai, mutungamiriri webato rePeople's Democratic Party Vatendai Biti vati kubva pabasa kwamai Makarau hakuna zvakunoreva kana mukomisheni iyi muchakazara vanhu vakarerekera kuzano PF.
Hatifari nazvo ba nekuti one tiri kuona kunge Rita Makarau victimizwa nejunda. So it's hatifari nekuti junda ino victimiza Rita ari kusiyiswa basa nekuti vanenge vachiti uri weG40. So hatifari nazvo ba. Asi isusu chatanga chachiri chekuti zeki yacho itochinjwa vari vese zviri pachena and tozochuza vanhu isusu vatinoda. Kana zvaramba izvozvo munoyeuka kuti isusu tiri kuzinera nekunera neku MDC Alliance takatoita resolution yekuti tinoda kuti election ibatwe neSADC, ibatwe neAfrica Union, ibatwe neUN. So zvaitwa pamana mai Makarau izvi pasinazvo zvikuitwa nejunda hatiri kufara nazvo.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mancube vakurawo nechiwai vati amai Makarau vanofanira kuzivisa nyika kuti sei vasiya basa.
Chokutanga toda kuziva chikonzero kuti zvii zvaitika kuti mai Makarau vasiye. Vanofarira kupa vana veZimbabwe tsanangudzo kuti sei vaita izvozvo. Dambudziko ratinaro ndiro kuti vamagade hatisi kuziva kuti nemhaka yei vamagade vaisuwa ipapo, uye tatagara isu vemapolitical party tisiri kushanda zvakanaka navamagade. Vamagade ndo vakambotidaidzira mapurisa ataenda kuzeki kune zvikumbiro zvedu. Saka tokona kuita dambudziko kuzoshanda pazeki semapolitical parties, but tiri kuda kuti sarudzo dzendere mberi. Asi tinoratidza kuti pane chinhu chakaitika kuzeki kana pane pressure yawandira mai Makarau kuwanikwa vasiye basa. Saka totoona kuti pane dambudziko ipapa, vanogona kunge vakaona zvinenge zvichiitika zvavasingazogoni kudavira mangwana. Saka tiri kuti dene vatsanangura kuvana veZimbabwe kuti chii chakonzera kuti vasiye basa saivo vanga vakatungamirira ZEC paresi.
Gweta uye vari mutungamiriri webato reNCA Valaf Momaduku vati veruzhinji vafanira kumhanyira kufara kuti amai makarawo vasiya basa.
Zvino kwanisa kukanganisa maelections sekuona kuti tiri kuita tichada kuzoona kuti reason yavo yakadi, asi sekuona kwandi kuti hazvinokwanisa kunge ivo variwo mai makarawo vaakuona kunge maelections aya haazofambi nenzira yavanga vachifunga kuti inoita, nekuti kuchinja kwaita hurumende nekuwanda kwaita masoja kuti hurumende iyi ndinoona kunge vamunangagwa nemasoja. Havasi vanhu vakatarisira kuti 8 months dzikapera kuri kuti vanhu vezimbabwe vati havachavadi votobvuma kuti haakubuda mupawa. Matauriro avari kuita, urongwa hwavainawo ndehwe vanhu vanogarira pamasimba.
Mapato anopikisa akamboratidzira achiti amai makarawo vasiye basa, achiti havasi kufambisa basa zvakanaka, vachiti munhu akarerekera kuZANU-PF sezvo vakambove nhengo yeparamende inomirira ZANU-PF. Mapato anopikisa anoti amai makarawo vanga vachitadza kufambisa basa zvakanaka muchirongwa chekunyorisa vanhu kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Vanga vari mutevedzeri wamai makarawo vaimanuwo Magade ndivo vanzi vave kufanira kubata matomu sasachigaro weZEC. Studio 7 anokwanisa kubata vamagade kuti inzwe divi ravo. Anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZEC vaJustin Manyawo vati hapana zvavari kuziva nezvekusiya basa kwamai makarawo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Thomas Chiripasi.
Vechidiki mubato reMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai vanoti vari kuratidza chido chekunyoresa kuvhota gore rinouya. Vanotiwo vatonyorera kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti kuZEC kuti nguva yekunyoresa iwedzerwe. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanobudisa mashoko muMDC Youth Assembly vaBrian Dube vanoti vari kuona kuti zvirongwa zviri kuitwa nemapato akasiyana siyana anopikisa zvekukurudzira vechidiki kunonyoresa kuvhota zviri kushanda. VaDube vanoti sebato vari kufadzwa zvikuru neuwandu hwevechidiki vari kunyoresa kunovhota.
Irori yevechidiki vemuZimbabwe yemayouth emuZimbabwe ndeyekuti tinofanira kuti tichengetedze ramangwana redu burikidza nekuti tirejiste kunovhota ina numbers, ende tiri kufara kuti sekutaura kwandiri kuita nhasi kubva pavanhu vanogona kusvika mamiriyoni maviri vati varejista kuvhota, tine vanopfuura 1 million vakarejista vari vechidiki.
VaDube vatiwo vane chivimbo seMDC kuti sarudzo dzejekerere dzinogoneka muZimbabwe. VaDube vati kunyange hazvo hurumende yeZANU-PF yave yakamboomesa musoro nenyaya yekugadzira mitemo ine chekuita nesarudzo, zvido zvavo zviri kuzadziswa pashoma nepashoma.
Tine chivimbo chekuti zvinogoneka kuti tiwane maelections ari free, fair and credible. Chikonzero nekuti tiri kuona kuti nekuramba tichisimbirira panyaya yekupusha kuti mareforms aitwe neZEC kuti tiwane free and fair elections, zviri kuratidza kuti zvinogona kuitika chero process yacho yemareforms iri slow, but tinogona kutaura kuti kusvika pari zvino izvozvi pane zvakawanda zvaitika zvinoratidza kuti madimands edu zvishoma nezvishoma ari kuramba achigamuchirika. Sekungoti pamavhiki maviri apfuura iwaya tiri kuona kuti takwanisa kuwana dimandi yedu yekuti pawane alien vote, chinova chinhu chichiratidza kuti chachimbonetsa panguva dzapfuura. Ende tinoona kuti nyaya yemaproof of residence yanga ichinetsa vanhu yakaendawo ichirelaxwa zvekuti vanhu vakwanisa kushandisa matsamba emakanzura kana tsamba yangonyogwawo chero neshamwari yako kana nani kuti zviite.
Munyori muboka revechidiki reMDCT vaLovemore Chinoputsa vatiwose vechidiki vatonyorera kusangano reZEC kuti chirongwa chekunyoresa kuvhota chiri kutarisirwa kupera musi wa16 zvita chiwedzerwe mazuva. VaChinoputsa vanoti zvakaitika munyika zvinosanganisira kutorwa kwenyika nemasoja zvakadzorera shure chirongwa chekunyoresa, vakati vanhu vanofanirwa kupiwa mukana wokunyoresa zvakare vari kunzvimbo dziri pedyo navo.
Boka rekunyoreswa kwevanhu kuvhota kana kuti boka rinoZEC tarinyorera kuti vawedzere mazuva anoita kuti vanhu vakwese vakwanise kuzowana mukana wekunyoresa kuvhota. Nekuti chokutanga chatatarisa ndechekuti program kana kuti kunyoresa kuri kuitwa kwakakanganiswa chaizvo nekupindira kwakaita masoja mune zvematongerwo enyika. Nekuti vanhu vakanga vasingachatarisi kuti vanhu vanofanira kunyoresa kuvhota, asi vakanga vatarisana nekuti zvinhu zviri kufamba sei, uye nyika chaiyo pachayo yakanga iri kutyisa kuti vanhu vaigona kufamba famba vachiita zvese zvavaida. Saka tiri kuti kupindira kwakaita masoja kwakaunza, kwakakanganisa kunyoresa kwakanga kuchifanira kunge kuchiitwa. So naizvozvo tikuda kuti vanhu vange vachiwaniswa mumukana wekunyoresa.
Padande mudande rezek zvinoratidza kuti pari zvino kusvika china vanhu vanosvika mamiriyoni matatu nemazana masere zviuru ndo vanyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Komiti yeparamende inoona nezvemutemo yapedza kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro peElectoral Amendment Bill. Vagari vemuHarare vachiti vanoda kuti mutemo wezvesarudzo ugadziriswe wese patsva pane kuti urambe uchiiswa zvigamba zvigamba nguva nenguva. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo komiti iyi yange iri kuda kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pezvikamu zvitanhatu chete zvine chekuita nezvekunyoresa kuvhota patsva, vanhu vakawanda vaitaura zvisinei nezvikamu izvi uye vairatidza kuti havasi kufara nemutemo wesarudzo weElectoral Act. Vamwe vakaita savaFrederick Misi vakaudza komiti kuti zvakakosha kuti vanhu zvikuru sei vechidiki vadzidziswe kuti zvakakosherei kuvhota musarudzo. Vakati vechidiki vazhinji havasi kunyoresa kuvhota nekuti havana ruzivo pamusoro pesarudzo.
Panofanirwa kuve paine an organization or a system inofanirwa kuve iri mandated kuti idzidzise vanhu ivavo zviri pamutemo. Like I would suggest like my district administrators ane macouncillors nemasabhuku that it becomes mandatory kuti pakangoya exercise yakadai so vane duty rekuenda muzvikoro mune magroups evanhu vachidzidzisa vanhu kuti why it is very important to vote.
VaHebert Komba vati mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa wese kuti ugadzirise zvinhu zvakawanda zvinokanganisa sarudzo zvakaita semhirizhonga. Vatiwo imwe shanduko yavanoda kuona ndeyekuda kuona kuti vaye vanokonzera mhirizhonga asi vachida kukukwidza vanofanira kubva vatoburiswa musarudzo.
Munhu acandidate who propagates for violence should be criminalized. To that same person anofanira kubviswa murese. Because it doesn't make sense to keep a candidate who is propagating for violence. I abrogate the constitution in promote out vanhu vanga vachiita kodzero dzavo. So party nenge yadaro be asked to replace that person. Oh, munhu anofanha kubviswa, then the person ari contesta naye or declare kuti ndiyadi a win.
Amai Jane Chifamba vakaudzawo komiti kuti sarudzo dzemuno dzinofanira kuongororwa nevanhu vese vanoda kuita izvi uye vanhu vanofanira kuvhota vakasununguka. Vanotiwo mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa kuti upe mukana yakafanana kuvarume nevakadzi nevechidiki.
Mamwe madzimwe nyika ngadziuye dziongore maelections mukati menyika yeZimbabwe, uye ndichitaura kuti 50-50 ngaivepo, kwete kungoramba kwangu nemagogodera chete kumusoro kungakuzangana nemayouth nemadzimai ngavaveko muparamendi vachiuya nepfungwa itsva, kwete kuramba tine pfungwa sharu maita zvei.
Vamwewo vakati munhu wese ane makore gumi nemasere kana kudarika anofanira kuvhota asingade achida, uye inofanira kuve mhosva kusavhota. Sachigaro wekomiti yamai Priscilla Misairambwe Mushonga vati zviri pachena kuti munyika yese vanhu vanoda kuti mutemo wesarudzo ugadziriswe wese.
Nyaya dzakanyanya kubuda dzadziri dzekukumbira kuti tiri kuda kuti mutemo uyu tinatsougadzirisa uri uzvese. Kwete kuti muuye muchiti nhasi mauya nechigamba icho, mangwana mauya nechigamba icho, kwakuchichemerwa nyaya yekuti ngatingotarisai mutemo wacho wese.
Vati vachagara pasi nekomiti yavo vonyora gwaro ravachatura kuparamende. Vanoona nezvemabasa ekuburiswa kwemashoko musangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center vaMoses Chibaya vakurudzira paramende kuti inatsobuda nemutemo unofadza munhu wese kuti vanhu vapinde musarudzo vachifara.
Saka isu seboka reElection Resource Center tiri kukurudzira kuti paramende ka ingadai yauya nehwaro kana yatingati road map inonyatsoratidza kuti legal framework yedu ichamira sei tisati taenda kumaelections a 2018.
Mutungamiriri wenyika mutsva vaEmerson Munangagwa vakataura pakugadzwa kwavo kuti vanoda chose kuti nyika iite sarudzo dzakachena gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vatereri ve Studio 7 tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave, mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume wekuPalestine aurayiwa nemauto ekuIsrael muGaza nhasi zvichitevera kurwisana kwaitika musuva rehasha rashevedzerwa nevekuPalestine zvichitevera kucherechedzwa neAmerica kweJerusalem seguta guru reIsrael. Bazi rezveutano razivisa kuti Mahmoud al-Masri ane makore makumi matatu ekuberekwa aurayiwa mukurwisana kwaitika kumugano neIsrael. Nyika mbiri dzekumabvazuva kweAfrica dzinoti danho remutungamiri weAmerica vaDonald Trump rekucherechedza Jerusalem seguta guru reIsrael rine njodzi uye rinogona kukonzera dambudziko mupasi rose. Mamwe masangano anoona nezvesarudzo munyika anofara nemari yanzi ichapiwa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kufambisa sarudzo dzegore rinouya, asi vanoti mari iyi inofanirwa kushandiswa pajekerere. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitura bhajeti nezuro, gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa vakati ZEC ichapiwa mari mamiriyoni zana nemakumi matatu nemaviri kana kuti 132 miriyoni kuti ishandise pasarudzo dzegore rinouya. ZEC yakambopiwa madhora mamiriyoni makumi mana nematatu kana kuti 43 miriyoni kutanga kwegore rino kuti ishandise pachirongwa chekunyoresa kuvhota kana kuti biometric voter registration icho chiri kuitwa munyika. Mukuru weboka rinoona nezvesarudzo munyika reElectoral Resource Center kana kuti ERC vatawanda chimhini, vanoti vanokudza zvakaitwa nehurumende zvekupa mari ZEC kunyange ZEC yaitarisira madhora mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe nemana kana kuti 274 miriyoni kuti vaite sarudzo pasina zvipinga mupinyi. Vachimhiri vanoti kana zvichienzaniswa nenguva yakare zvaitwa nehurumende zvakanaka, sezvo kare mari yaibva kuhurumende yainge isingakwani zvakanyanya, zvakare isingauye nenguva. Izvi zvinotsigirwa nasachigaro weZim Rights vapasi munonya kureba, ava vanoti mari iyi ichavandudza mashandiro eZEC.
Danho ratorwa nehurumende rekuwedzera mari inoshandiswa neZEC kuita maelections mugore rinoteera neprocess yekurejesa vanovhota kana kuti vanhu vavhote. Imari yatinofunga kuti ichawandudza mashandiro eZEC nekuti sekuziva kwata ticha ZEC yanga ichishanda nebhajeti rekuma 70 miliyoni. Zvirova kuti mari yakanga isingakwanienda yakanga ichigara ichicomplaina, saka tinotarisira kuti mari yapohwa ichawandudza mashandiro ayo.
Vanyakureba vanokurudzira kuti mari ishandiswe zviri pachena sezvo iri mari inobva kuvanhu.
Asi chatinokurudzira ndechekuti kuhurumende, isu semacivic society organizations tinotenda kuti hurumende inofanira kuwedzera transparency mumashandisirwo ari kuitwa mari neZEC. Ndo chatinonyanya kukurudzira chokuti as long as zvinhu zvinge zvakangojeka chete zvinofamba zvakanaka, saka todaira kuti hurumende iripo iri kukoshesa nyaya dzetransparency and public accountability for my public funds. Ndo zvatinokurudzira izvozvo.
Mumwe anoshanda neCatholic Commission for Justice and Peace kana kuti CCJP vaRonald Mubayireni vanoti mari yesarudzo ichapiwa ZEC ishoma. VaMubayireni vanoti hurumende inofanirwa kutora mari kubva kubazi rezvekudzivirirwa kwenyika iro vanoti rakapiwa mari yakawandisa asi nyika isiri pahondo.
Gava wedzere. Gato visa CIO, Gwesa Mari Zek, Kernem Toro. Dar when there's a marine engage West Tio, it shares a git. Ustori nani was to get a election on one of what it's a period. Kawaites refrain and fail with the Taupira and Tafna Mari.
Mutauru MDC inotunga miruwa na wamoke nchangrai wa Obed Gutu waloti mari ili kupiwa zeki imari inoguna kuita shakawanda ikashandiswa jine mngeru. Ndaka mirila Studio 7 mchinoi njini ata chiguriwa.
Zvichakadaro vashandi vehurumende vanoti vari kufarawo chose nebudget rakaturwa muparamende nezuro negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa. Iro rakaisa chikamu chemari yakawanda ichashandiswa nehurumende kumihoro yevashandi. Vachinamasa vakazivisa kuti nyika inotarisirwa kushandisa mari inoita mabhiriyoni mashanu nezviuru zana zvemadhora mugore ra2018. Pamari iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende iyi zvikamu zvinodarika zvishoma 56 kubva muzana zvinotarisirwa kuenda kumihoro yevashandi vayo. Vachinamasa vakazivisawo kuti hurumende ichaisa parutivi mari inoita $176 million ichashandiswa mukubhadhara vashandi vayo mabhonasi egore rino, kunyange hazvo vachizowana mari idzi mumwedzi yakasiyana. Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander, vanoti budget iri rarakidza kuti hurumende inokoshesa vashandi vayo. Ngatinzwei vachitsanangura. Bonasi maitambira takanzwa hurumende ichitaura kuti richange richingoitwa zvekubhadharwa mumwedzi yakasiyana sezvanga zvichitika makore apera. Asi zvinongozoramba here zvichiita kuti vashandi vehurumende vacheme kuti vamwe vari kuzowana mari idzi nguva yekutenga mbeu nefotereza nekubhadhara zvikoro yapfuura?
Ndinoona sekuti izvo zvinenge zvatovawo zvimwe zvekutotakuti dai vatangabhadhara avo asi dai vatanga kubhadhara vanhu pati. Asi chakakosha chatinofanira kunyanyoita kanechekuti bonasi isabhadhara.
Takanzwawo kuti hurumende ine urongwa hwekumisa vamwe vashandi basa vangangoita 3200 zvikuru vechidikawo. Imiwo sesangano rinomirira vashandi hurumende muri kutambirawo sei danho iroro?
Nyaya yemayouth officers inyaya yagara ichitaurika. Ndinodaira kuti makatomboinzwa kana gore rakapera chinzi mayouth officers ivavangavatombasa. Pane zvikonzero zvakatoiswawo nehurumende asi tisionerei tichitevera nevashandi. Kana zvekumisa vashandi basa zvichida kuitwa tinotarisira kuti hurumende inoyakwa sii, totaurirana tonzwisisa toona kuti zvakakodzera here. Kana zvakakodzera towirirana, asi pari zvino tinongonzwa zvichitaurwa isi hatisatambotaurwa nezvazvo.
Vanga vari sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Sachigaro weSouthern African Political Economic Series kana kuti SAPES Dr. Ibo Mandaza vanoti mhuri yeZimbabwe inosungirwa kushanda pamwe kuitira kuti pave nehurumende yeveruzhinji isingatungamirwi nemauto. VaMandaza vataura mashoko aya nhasi pamusangano waitirwa muJohannesburg muSouth Africa. More Blessing Munjoma anoti panyaya iyi.
VaMandaza vati havaoni mauto achibva nekuchimbidza mune zvematongerwo enyika muZimbabwe. Naizvozvo vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuti pave nehurumende yemubatanidzwa wemapato nemasangano akasiyana-siyana. Vati izvi zvikakundikana pachave nekusagadzikana kwezvinhu munyika. VaMandaza vatora mukana uyu kushora bato reSADC neAfrican Union mukutadza kwayo kugadzisa matambudziko eZimbabwe. Vati izvi zvinoratidza kuti masangano aya hana hanya nemhuri yeZimbabwe. Vakurudzira mauto kuti adzokere kumakamba avo.
takutya kuti zvatikamika medu izvi zvichaita kuti vanhu vazhinji vakware anga zvaita kuti tiite peace and reconciliation commission nekukurumidza vanhu vazhinji vasara vakuvara toda kuti runyararo ndo rinodiwa zvikuru munyika medu hatisati taziva chokwadi kuzine zvaitika izvi toda kuona kuti zvichadzokera kudemocratic rule rino kuti masoja achadzokera rini kumabarracks kwavo
vachitaurawo pamusangano uyu amai kuda kwashitsitsike mukuru anoona nezvetsvagiridzo nekusimudzira kodzero dzemadzimai vatiwo kune zvinhu gumi zvinosungirwa kuitwa kuti pave nerunyararo munyika
pane 10-point plan yakagadzirwa nemaorganizations mairi ekuzimbabwe Zimbabwe Election Support Unit ne Election Resource Center vachiti izvo pane zvinhu 10 zvinofanenge zvichiitika muZimbabwe kuti maelections edu aite free and fair. Chekutanga ndeyekuti mitemo yese yemaelections inofanenge ichitedzera neconstitution yedu. Tinofanenge tichiona kuti ZEC iri independent here and iri kuita basa raro nemazvo. Ichitatu, panofanenge pasina political violence, panofanenge paine transparency panenge zvinenge zvichiitika kuma elections.
Aichitsike vatiwo masangano emadzimai haana kufara nekubatwa kwakaitwa amai Grace Mugabe panguva iyo mauto akatora nyika nechisimba. Vati ruzhinji rwevanhu vakashora nekupomera amai Mugabe mhosva yekuipa kwezvinhu munyika.
Inini ndinofunga kuti nyaya yekubatwa kwaiitwa Grace panguva yeku yakaitika iyi muna November haina kumira zvakanaka kune su vanoshanda nemadzimai nekuti Grace anga achitukwa achinzi ndiye munhu akakanganisa nyika yedu zvaaitukwa zvimwe zvacho hazvitombotaurika vachishandisa mazwi anoshoropodza Grace asi vasingataure kuti murume wake Robert Mugabe ndiye anga ari muridzi wezvinhu zvese zvinge zvichiitika.
Mudzidzisi wezvedzidzo zvepamusoro-soro paVits University vaTrust Matsilele vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kuunza zvirongwa zvichabvisa masimba emauto mune zvematongerwo enyika. Vanhu vange vari pamusangano uyu vabvumirana kuti dambudziko rakatarisana neZimbabwe iguru, naizvozvo mhuri yeZimbabwe inofanirwa kubatana pamwe nekupiwa rutsigiro neSADC neAU. Musangano uyu wakarongwa neSouth African International Institute of International Affairs. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa nezvebudget rakatorwa nezuro muparamende negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa. Tipei pfungwa dzenyu, tinzwewo maonero enyu pamusoro pebudget iri. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, amai Rita Makarau, vanosiya basa. Komiti yeparamende inoona nezvemutemo inopedza kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro peElectoral Amendment Bill. Vagari vemuHarare vachiti vanoda kuti mutemo wezvesarudzo ugadzirwe wese patsva. Nyanzvi dzokurudzira kuti muZimbabwe muumbwe hurumende mubatanidzwa wemapato nemasangano akazvimirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine su zvakare mangwana mangwanani na6 AM. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, nichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai minister Ndikile Mhlanga nantungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lei jonanjani mthwaka zomuhle isikhathi half past 7. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu ngenjabulo mhlaka 8 kumpalakazi 2017. Muntungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ingcwethi zithi ilizwe lalahlekelwa lithuba elikhulu lenguquko ngokwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokwehla kukamongameli Mgabe esihlalweni.
Umgcinisihlalo wekomishini yezokhetho unkosikazi Rita Makarau sechiye umsebenzi.
Kina okwakathesi vele asitawanga kakhulu because asikwazi ukuthi imali yangkhona izatholakala yini, iyabuya yini kumbe iyabuya nini.
Uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi yamukelwa ngembono etshiyenweyo uzulu lezisebenzi.
Uyathola ukuthi isikhathi esiningi singananzeleli singazwisisi ukuthi amalobolo ngawani njalo adalelweni. Yikho besisuka sesi-abhuza amalobolo lawa sesithi ngenxa yokuthi umuntu ubhadalelwe sokumele a-abhuze.
Kambe udlakela bungaba bubangelwa ikungazi injongo yosiko lwamalobolo na?
Uhlelo lwe-Woza Friday lamhla silomhlabeleli werumba ugibela bemsola iphethe indlalade lakhe lesithupha.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau sechiye umsebenzi. Umphathintambo obona ngezemithetho ukufakazile ukuthi uMakarau uchiye umsebenzi ngoba ebesele msebenzi eminengi.
Ukusenjalo iZimbabwe yalahlekelwa lithuba elikhulu lenguquko ngokwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokwehla kukamongameli Mgabe esihlalweni. Lamazwi ethulwe izikhulumi emhlanganweni wengxoxo ngeZimbabwe obuqoqo inhlanganiso yeSouth African Institute of International Affairs e-University yeJohannesburg. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ekhona le kwele South Africa.
Ekhuluma University yeJohannesburg lamhlanje ngesikhathi kuqhutshwa ingxoxo ngenguquko esanda kwenzakala eZimbabwe lalokho kuzagcina kuyimpumela yayo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeSouthern African Political Economy Series SAPS umnumzana Ibomandaza uthe kwaba lephutha elikhulu kwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokuphuma kwamnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Umnumzana Mandaza uthi lelo phutha selibangele ukuthi iZimbabwe ibe phansi kombuso olawula libutho lobanje lokhu kungenziwa mgceke. UMandaza uthi nxa kungaze kufike ukhetho kungafakwanga uhulumende omanyano ophethe kwesikhatshana kuzobala ukuthi ibutho yilo elizalawula ukuthi kuvotelwa bani.
The transitional authority idea would have
uhulumende wesikhatshana ubeza kutsho ukuthi kudluliselwe phambili ukhetho ukuze kube lenguquko kwezokuqhutshwa kokhetho. Njengoba nje ukuhluthunwa kombuso sekuhambe ngale indlela, kutsho ukuthi sizaba lokhetho olufuqwa libutho. Yibona umkhokheli webutho uChiwenga ethumela amasotsha ezigabeni zonke zelizwe enyangeni ezilandelayo. Lokho kutsho ukuthi sesisazi vele lokuthi ngubani ozanqoba ukhetho.
Ekhuluma kungxoxo efanayo umqondisi wenhlanganiso ye-Research and Advocacy Unit RAW unkosazana Kudakwashe Chitsike uthe ukuze kulungiswe isimo seZimbabwe kufuze inhlanganiso ye-African Union AU le-Southern African Development Community SADC ikubeke kucace ukuthi okwenzakale eZimbabwe yikuhluthwa kwamandla ombuso okufanele kulungiswe ngokwethula kwahulumende omanyano esikhatshana. Kodwa-ke uthi lalelo themba kalikho njengoba lezi nhlanganiso kudala zehlulekile ukuxazulula ingxabangxoza zeZimbabwe.
SADC and the AU have failed Zimbabweans by not.
Inhlanganiso ye-SADC le-AU sezehlulekile ukusiza abantu beZimbabwe. Ukwehluleka kwalezi nhlanganiso kutsho Mgceke ukuthi amandla ombuso ahluthuliwe eZimbabwe. Wenze zabonakala ukuthi azikwazi ezikumeleyo. Ukuze isadeki ibuyisele isithunzi sayo kufanele iqonqosele ukuthi kube lohulumende wesikhashana eZimbabwe ozakhokhelwa ngabezenkolo njalo ozagxila kakhulu ekupholiseni amanxeba abangelwa yikho konke okwenzekayo.
Zombili izikhulumile lezi ziyavumelana ukuthi nxa kungasethulwanga uhulumende omanyano wesikhatshana kuzafuze uhulumende kamongameli Mnangagwa enze inguquko enkulu kwezokuqhutshwa kokhetho ukuze kube lokhetho olukhululekileyo. Kodwa bathi ukuze lolukhetho lukhululeke amabutho kuzafanele abuyele ezinkambeni zawo njalo angabi lendima edlalayo kwezokhetho. Kwezomnotho bafuna uhulumende ethule inhlelo ezakwenza imali eningi isetshenziswe enhlelweni zentuthuko kaZulu hatshi kuziphatha amandla zikahulumende. Mele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Umanyano wa mabandla aphikisayo awe-OMDC Alliance namuhla usole uluhlu lwendleko zikahulumende i-National Budget ethulwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa izolo. Usithi amalunga awo asedalele ephalamende kawasoze ayisekele kumbe ukuyivotela li-budget. Umkhokheli webandla le-PDP uMnumzana Tendai Biti ekhuluma emele lumanyano namhla eHarare uthe kaboni uhulumende we-ZANU-PF elandela konke okuthenjiswe nguChinamasa izolo. Wengeze wathi uhulumende okhona okwamanje akekho emthethweni. Ngalokho uBiti uthe kumele kwenziwe ukhetho olukhululekileyo.
Kusenjalo, izisebenzi zikahulumende zithi akukho okuningi okuthabisayo ngoluhlu lwebhajethi lolu ngoba lanxa bezathola imali yebonus iyabe isiphuzile njalo lamandla ayo esephansi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Neva Nyahunzwi, uthi abakwamukelayo ukuthi kukhutshwe izisebenzi zikahulumende ezaziwa ngamabizo kuphela ama-cost workers.
Thina okwakathi sivele asitawanga kakhulu because asikwazi ukuthi imali yangona izatholakala yini, iyabuya yini kumbe iyabuya nini. Basipromisa sibide ukuthi kona ibhonasi kumele ibe khona but ukuthi kona iyabuya yini vele awula qiniso because okwakathesi ukhanya imali yangona vele ayikho elizweni.
Njengoba kuqala babelithembisile kodwa yabuya, kungani lingathemba ukuthi khathesi izabuya yini?
Yabuya imali yangkhona but yabu nxa isibuya laphana imali yangkhona iyabe siluzile vele i-value thina siyabe sezinezisquare ethu eziningi kakhulu.
Kodwa okunye likuthandileyo ngebhajethi leyo kuyini?
Thina esikuthabileyo kakhulu njengabalisi ukuthi khona kutakona ama-youth lawa thina besithi khona olalo ngama-ghost workers ku-previous government leyana. Yala ukuthi kona vele akula ma-ghost workers and abantu labana kukhanya kathesi bazamisa umsebenzi and imali yangkhona maybe sizayizuza because yokuthi kona kukhanya abantu abakade behola bengayenzi umsebenzi bengayenzi lutho benikwa imali kuphela bekhampeni i-ruling party.
Lokhu kuzaletha mahluko bani?
I-difference yokuthi kona thina sizabona ngani hante kathesi kade sebefrizile ukuriporta ama-teachers so kathesi bangamisa lwana umsebenzi imali yangkhona ikliyana ingahamba ukuyobhadala amanye ama-teachers because okwakathesi ama-teacher people ratios esilawo phakathi kwezikolo vele ayakhathaza kakhulu so kulama-project because of i-new curriculum lay so bangamisa umsebenzi abantu labana bakhathe amanye ama-teachers and ukhanya laba abasefikile 65 years bazacelwa la ukuthi nxa befuna uku-retire bahambe ku-retirement. Khonoku kuyenza ukuthi khona laba abatrainileyo kathesi abasanda kuvela kuma-colleges bazuze indawo ezokufundisa.
Lowo ngumnumzana Nevanya Hunzi, isiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ eMathebeleland North, sixoxela eseWange.
Njani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 PM lango 7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Kambe amalobolo angaba ebangela ukulwa kweminye imizi na ngoba abanye bengazwisisi isizathu sawo. Lokhu ngokunye ukuphume kunkulumo mpikiswano eqoqwe ngenjongo yokunanza umkhankaso wokwehlisa udlakela emulini we 16 days of activism against gender-based violence. Umkhosi lo uqhutshwe namhlanje e-American Space koBulawayo. Okunengi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma namhlanje e-American Space koBulawayo kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-Amagugu International Center ibambene lenhlanganiso ezibalisa i-NAST American Space le-Women's Media behlonipha i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence ngaphansi kwesihloko esithi Lobola Practices versus Perceptions in the African Culture, How Inconceptions and Malpractices of Lobola Have Contributed to gender-based violence. Umnumzana Nyathi uthe ukungazi kanye lokuthi abesilisa sebelotsholelwa yikho sekulokuxabana emakhaya. Uchazele abantu isizathu sokulobola ethi kudala umuntu wayelotsholelwa njalo umuntu wesifazana uqakathekile, indoda yayingambeki isandla ngoba wayebuzwa izalukazi ukuba wenzani, ethi njalo ilobolo liqakathekile kakhulu esintwini njalo isisindo siya ngokuthi ngaleso sikhathi yini eqakathekileyo.
Ikuzwisise kuhle kunoku ngoba ites implications minangaaboy which is why I don't have to say that I don't have to say that. Do you see? So, now you put it on the wall. Moreover, and that practice was taking place within the context of the extended family.
UNkosikazi Lumbidzani Maphosa uthe labo abahlukuluza imuli zabo babona sengathi bengalobola sebelelungelo lokuhlukuluza.
Ukuhlukubeza kwabomama lendaba yamalobolo mbona ngani kwenziwa ngabantu abangazwisisiyo iconcept yelobolo. Umuntu uyalobola ezele ukuthi wena usungowami, usiyipropathy yami, but ayisikho khonokho. Umuntu wangikhona ungambona esenza njalo uyabe vela elengqondo leyana yokuhlukumeza umuntu.
Ukuhlukuluzwa kwabomama akuthakazelelwa ngabantu abaningi okuchazwe uNkosikazi Sikhululekile Moyo.
Mina ngujabuleli njalo lo mthetho wokuvumeli ngoba ukulobola kuhlanganisa ubuhlobo. Njalo mina ngingumama ngiyabe ngisiyakwandisa imuli yalapha engiyakwendela khona.
Umnumzana Thafatswa Sigawuke uthe indaba yelobolo uyayihlonipha, uhlupho luba khona kubobaba abayabe bekhulele umuli ezingahlalisananga kuhle. Umuntu ukhula lakho akuthathe akuse emuzini wakhe.
Ngilobole ngisekela. Because basically mina very cultural, especially manxa umfazi esehleba labantwana indaba ezinjalo liyahlala phansi likhumbe nje njengemuli kuzwane ukuthi kuyangabi okuhlukuzwa nalokhu kusukusiya ukuthi indoda na yakhula ku-environment njani yakhuzwa abazala banjani.
IZimbabwe iphakathi kokuhlonipha ilanga le-gender-based violence kodwa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ikakhulu kusiya kusanda ezweni. Kulandela ukubusa kwebutho sekunemifanekiso ephume kumabonakude ephuma itshengisa isotsha lihlaba owesifazana ngempama okungokunye osokusolwe nguZulu bethi ukuhlukuluzwa kwabesifazana kuyaphambili. EZimbabwe omama abaleminyaka elichumi lanhlanu kusiya kwabalamachumi amane lasitshiya ngalonye kusukela koyedwa kusiya kwabathathu sebake babhekana lokuhlukuluzwa. Kuthi oyedwa kusiya kwabane basukela ukuhlukuluzwa besukela kuminyaka elichumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu. Thank you.
Studio 7 Live Talk lamuhla sixoxa ngoluhlu lwendleko zikahulumende i-budget ethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ugatsha lweState Department lweMelika soluxwayise izizalwane zalelo lizwe ukuthi zilimuke lapho eziyakhona kwamanye amazwe kulandela kunanzwa kwedolobho leJerusalem ukuthi yisigodlo se-Israel okwenziwe ngumongameli Donald Trump.
Umthethwandaba weleMelika usugwebe ipolisa ukuthi lihlale ejele okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa lilecala lokubulala umuntu onsundu.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezichothoze umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa yena othi kumele isisekelo sombuso siguqulwe ukuze singabambi uhulumende ngamandla ukuthi aphe izabelo imali yokuqhuba inhlelo zazo phansi kohlelo lokuzibusa olwe-devolution. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula uluhlu oluhlela indlela uhulumende azasebenzisa ngayo imali ngomnyaka ozayo kumbe i-budget, umnumzana Chinamasa uthe ukubamba uhulumende ngamandla ukuthi anikeze izabelo imali yikumethesa umthwalo onzima kakhulu emahlombe akhe yena evele esadalala. UChinamasa uthe amalunga edale lePhalamende kumele akhangelisise isahluko 14 sesisekelo sombuso esikhuluma ngokuthi uhulumende ulomlando wokwabela izabelo imali yokusebenzisa phansi kohlelo lokuzibusa kwezabelo, i-devolution ngesiNgisi. Abanye bathi lokhu kukhomba ukuthi uChinamasa engabe engafuni ukuthi izabelo zizibuse zehlukene lanxa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi yikho okumele kwenziwe. Bathi njalo lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa kehlukananga loka Robert Mugabe ngoba laye wayala ukuthi izabelo zizibuse. Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi umongameli Emmerson Mnangagwa wala kudala esangumphathintambo wezemithetho ukuthi i-devolution ifezwe. Ngakho uthi okwenziwa nguChinamasa akumangalisi. Ugcizelele wathi kumele kuhlonitshwe isisekelo sombuso.
Indaba leyo ukuthi i-devolution ayimanejeki, uhulumende kalamali yokuthi ayisustaine ngendlela esayicela ngayo sibhale i-constitution ayiqalanga namuhla. UMnangagwa upresident ngo-2014 ebuzwa ephalamenti nge-devolution ukuthi sokulo mnyaka ingayezwa kwenzakalani ngayo. Nguye okuqala ukhuluma i-statement sokuthi vele kayisustaineki ngemali kahulumende indaba ye-devolution.
Evumelana lofuzwayo umnumzana Mthokozi Sindebele uthe uZulu weZimbabwe wakhuluma ecaca ukuthi ufuna amandla okubusa aye ezabelweni.
I-constitution yethu ithi amandla okubusa avele avela ebantwini. Ngesikhiwa kuthiwa khona khona the power to govern is derived from the people. Okutsho ukuthi uZulu weZimbabwe nguye okumele atsho ukuthi ilizwe kumele libuswe njani. So uhulumende kumele azimisele ukuthi abone ukuthi lokho kuyafezeka.
Umqondisi we-Community Youth Development Trust uNkosikazi Sichasisile Ndlovu yena uthe ukwehlukanisa izabelo kuzakwenza ukuthi inhlelo zentuthuko zenziwe ngokuphangisa ukwedlula okwenzakala khathesi.
Ngicabanga ukuthi nxa singaba le-budget ekhangelane lezinto ze-devolution of power kuzanceda kakhulu ekuphakamiseni ama-indaba ze-service delivery.
Isisekelo sombuso weZimbabwe sithi ukuzibusa kwezabelo kumele kwenziwe njengokutsho kukaZulu ekulotshweni kwalesi sisekelo. UZulu kanye lamabandla aphisayo bathi uhulumende kumele ahloniphe umthetho izabelo zivunyelwe ukuzibusa. Idevolution yakhankaselwa kakhulu ngamabandla aphisayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ngesikhathi kulotshwa isisekelo sombuso esitsha sona esiqale ukusebenza ngomnyaka ka-2013. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje kulamaqembu abesifazana ayithoba mnembili adlala umdlalo wenguqu azaphatheka kumncintiswano oqoqwa inhlanganiso ye Timberland Foundation. Waqala kusasa kobulawayo endaweni ye Railton Sports Club. Kubika uJoseph Njanje.
Lonyaka ngomnyaka wesibili inhlanganiso yethemba lethu iqhuba umncintiswano wenguqu obuthanisa amaqembu abesifazane. Njalo amaqembu angene kumncintiswano walonyaka angagoqela ele Inline Academy elikusibaya sika Group A ndawonye lele Magwegwe, ele Ubuntu kanye lele Highlanders Royals. Kusibaya sika Group B kule qembu le New Orleans okuyile linqobe enyakenye, ele Black Boots, ele Zetharapi kanye lele Sobukazi. Ilunga lenhlanganiso yethemba lethu ubheka impilo Ndlovu uthi injongo yabo ngeyokuthuthukisa abesifazane ikakhulu abasakhulayo.
Iproject iyazama ukuthi ikhangele lo dubekayo. Isebenzi sakithi kakhulu silokuhlupheka, so yikho sizama ukuthi at least sizama ukuthi sibancede labo ezizwe bengabantu abaphila njalo abalelungelo elifana nelabanye abaphila kwamanye amazwe athuthukile. Ngokubona kwambona ngani i-tournament yalo nyaka izame ukuthi ithuthukise kancane kula last year, but kusukuloke kusendaweni emali ngoba imali yahlupha kanti asikathola ama-donors.
Phezu kwemidlalo yamaqembu abesifazane lonyaka inhlanganiso yethemba lethu imeme yamaqembu amane ukuthi azolibazisa izibukeli, njalo lawa ngabalisayela entatheli izindaba elabadlala sebathatha umhlala phansi abesifazane ababedlalela iqembu lesizwe lama-Mighty Warriors kanye leqembu le-Packers Inn okungeyinye yezinkampani ezisebenzisana lenhlanganiso yethemba lethu. Sikhangele umdlalo we-volleyball. Kusasa ngomgqibelo zonke indlela ziyabe ziqonde endaweni yeZimbabwe International Trade Fair Showgrounds ku-Hall 3, lapho kuzaqutshelwa khona imidlalo yokudinga amaqembu azintshantshu emidlalweni we-volleyball emazweni angezansi yezwekazi lase-Africa. Le midlalo iqala kusasa isiyafika emaphethelweni mhlazili 17 kuyona le inyanga kaMpalakazi, njalo kungenwa mahala enkundleni. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu lamajaha elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizadlala umdlalo walo wesibili wesibaya sika Group C kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Championships ngensonto, lapho elizadibana khona lele Angola. Emdlalweni walo wakuqala iqembu leZimbabwe libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Lesotho, okutsho ukuba lona lele Lesotho walo mklomelo wodwa, kuthi ele Namibia lile mklomelo emithathu ngemva kokunqoba ele Angola nge-1 kanya. Limidlalo iqhutshelwa elizweni leZambia edolobheni leKitwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile. Was a Friday, my sweetie.
Ku was a Friday lamhlanje silomhlabeleli werumba uGibela Bemsola ephethe idlalade lakhe lesithupha asanda kulethula.
Omunya no moya ithi wapiwa kwake. Omunya no moya ithi unesiwa sake. Omunya no moya ithi unento waithandayo. Omunya no moya ithi wapiwa kwake. Omunya no moya ithi wapiwa sake. Omunya no moya ithi unento waithandayo.
Ugibela Bemsola ke lo ehamba leqembu lakhe leFohlani Sounds besithi bayangikhohlisa, okuyiyo umnikazi wesihloko sedlalade. Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela le ethi vakatshenjela, okutsho ukuthi abahlakaniphileyo.
Bandini vakabuwa zindlu zakasiyana. Bandini vakabuwa zindlu zakaleyana. Nenta yetiva mari.
Zwani mbambo sika satani vizi kumba kumba kamna njana ngobunono obukulu abafana befotani sounds. Sibuze ukibela bemsola ukuthi abalandeli balamukele njani idlalade lakhe.
Asebelizile nasebelithengile ayibalijabulela kakhulu kakhulukazi.
Iziphi ingoma ongathi zihamba phambili impela kuleli dlalade ezidakazelelwa nguZulu?
Ikhona le yegameni lothando.
Show me no give them solo double problem king as give a king of his way. Yanjala and Pustapan, the Velovich, and Embass, the Kotovich by the Mazaran by Nikesa man. Yakubek, the calling upon the West Fires and Portes and Pandas, I landed as a Shona Pagat and Similam Kurumakwas. Wakumet the Petis and Killers on Birwati Quenzenja and Nina. Utaki to Yamu Pumet to live over Musa Vandu for Makuta Vigela. Kacheni bayabenya top song akusho ukuthi inkomo ezathe ekhaya ngokusela belusi. Yanjani said inyona encane ekhale kamnandi entabenza bombana abafana belusile bayilandela ekhamba eze yohlala phezibhedwaleni nenyosi ezahlula omkhulu. Bathi bayasondela nje zabathatha madoda. Bagijima bazinqamuka imbatata yalahleka kuze kube namandla kakatholakala. Yanjani umzaco zacile kade lokhu ngibashaya ngawo namandla usasekhona ngiyawusebenzisa. Uzwa la usekhona yiphakathi emzini wakwamalaba madoda lapha kancube ngishaya ingoma.
Idlaladeleli abangathanda ukulithenga balithola ngapi?
Njengamanje ngisegoli litholakala kini kuphela esitolo angilifakanga. Bangalithola uma bengangifonela kule number 0783305467.
Akuyiphinde njani?
0783305467.
Abalandeli loZulu nje jikelele ungabatshiyela wapha amazwi?
Ngabatshiyela nje ukuthi idlakazi seliphumile badlule ukhisimusi omuhle baziphathe kahle nabazodrayiva besiya ezweni lokuzalo eZimbabwe bahambe kahle endleleni bangagijimi ukugijima kufika ukufika and baphathele abazali into ezinhle ngoba ngikhohlele nale namba lethu abazali le ethi bazwazi.
Uphuma ke enkundleni ngale. Sola yehamba lefohlani sounds begqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Incwethi zithi ilizwe lalahlekelwa lithuba elikhulu lenguquko ngokwehluleka kwethula uhulumende womanyano ngesikhathi ukusehla uMongameli Mgabe esihlalweni.
Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho unkosikazi Rita Makarau sechiye umsebenzi.
Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.
Lontunga milinkomo, libelo busuku obuhle.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.